This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 15, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takudzokera kuchibharo chanarodhi, asi hachizi hachizi chibharo chanarodhi chete. Chibharo chanarodhi chaakubatana neusveta simba hwakapepeka kanomwe.
Vanotungamira sangano reInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vanoti vashandi vakasabatana vanobatwa sechikorobho. Imwe nyanzvi munyaya dzezvekurima varoja mupande vanoti kushayikwa kwemari ndiko kuri kupa kuti ongororo dzakaitwa panyaya yezvirimwa zvinokwanisa kurimwa munguva yenzara dzitadze kuzadzikiswa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta vachitungamira sangano reInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vanoti vashandi vakasabatana vachatambiswa chamutavanhava nevashandirwi nehurumende. Izvi zvinotevera kumiswa basa kwevashandi vanosvika zviuru makumi maviri mushure mekunge dare reSupreme Court ratura mutongo wekuti vashandi nevashandirwi vane masimba akaenzana. Kuti tizeye nezvinyaya iyi tabata vaGwisai.
Iyo nyaya yekuti mushandi anogona kudzingwa basa pasina chikonzero zvinhu zvakabva mumakore echibharo akaunzwa nanasisi John Rhodes. Vanasisi John Rhodes ndo mavakiro nemabiriro avakaita vachivaka nyika ino. Madzitateguru edu vaishandiswa chibharo senhapwa pasina kodzero, ende chimwe chikuru chavainyanyoshandisa vana Rhodes na Thomas Nichols vanova madzitateguru ana Nichols atiri kuona nhasa. Yanga iriyo nyaya yekuti vashandi havawani kodzero dzekuchengetedzwa mabasa. Saka zviri kuitika izvi zvinotarisa zvaakuitika muzari taakudzokera kuchibharo chanarodhi, asi hachizi hachizi chibharo chanarodhi chete. Chibharo chanarodhi chaakubatana neusveta simba hwakapeteka kanomwe hwaunzwa nemusangano mukuru wevasveta simba kana kumacapitalist veIMF inonzi IMF, International Monetary Fund. Iyoyo IMF ndo iri kuinda kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisa vana Greece, vana Spain nedzimwe dzemuno muAfrica nemuno muZimbabwe, ichitaura iyo kuti nyika nenyaya yekuti nyaya dzeupfuma dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe pasi rose zvichibva mumakaro akaitwa nemacapitalist, makaro akaitwa nevamabhangi vaipa mari vachishandisa mari dzisina maturo. Nhasi nekuti mane madzichinyongoro munyaya dzezveupfumi vaakudzoka kuvashandi nevarombo vachiti tushoma neinoitwa kuti nevashandi nevarombo ngatutorwe kuitira kuti vapfumi vararame. Tikabatana uyezve tikashandisa kodzero yedu yekusumuka, aiwa zvinoti izvi zvinopera izvi, varombo vakakwanisa kuchiona kuti zvinhu zvafamba zvakanaka.
Asi kubatana kungaitikera apa tichiona kuti masangano ari kuti ari kumirira vashandi vacho akapatsanuka zvakanyanyisa.
Zvino nenyaya yehonorondo yakare uyezve nekupatsanura kwamuri kutaura ichokwadi, asi tiri kuona kuti sedemonstration yakadanwa weekend yapira takaona kuti matredunion dzezetu ekodzitu itsvai pamwe chete nezetu vakatibatanei. Asi kubatana uku hakufanira kunguva kwevatungamiri, kunofanirwa kudzika kuzasi.
Gweta vachitungamira sangano reInternational Socialist Organization vamunyaradzi Gwisai vari parunare muHarare.
The Voice of America, VOA.
imwe nyanzvi munyadze zvekurima varoja mupande vanoti kushaikwa kwemari ndiko kupa kuti ongororo dzakaitwa nemapazi ehurumende akaita seagritex panyaya dzezvirimwa zvinokwanisa kurimwa kana munguva yenzara zvakaita semhunga mapfunde nemufarinya zvitadze kuzadzikiswa Asi kunyangwe hazvo paine zvimhingamupinyi izvi, sangano reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA riri kubatsira vamwe varimi kuti varime zvirimwa izvi zvikuru munzvimbo dzisinganayi mvura zvakanaka. Kutadza kubhadhara varimi nenguva kuri kuitwa neGrain Marketing Board kunonziwo kwave kupa kuti varimi vakawanda vade kutarisa zvimwe zvirimwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamupande kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Nyaya iyoyi nyaya inokadzira kuu. Kumakore akapfuura akawanda achiitwa research pakaonekwa kuti kune mamacrops akaita sevana kasava mamacrops akaita sesmall grains atingati mhunga nemamwewo mandizini anokwanisa kudzira aza nechibage tingarimwe kuitira kuti titarisirowo nyaya yekuwana kukohwa kwakakwana mumaareas anenge aita drought
Asi muri kuona here paine kurudziro yakasimba yekukurudzira kuti izvi zvinge zvichiitwa
haizvisi dambudziko riripo nderekuti kwemakore ati wandei ndingangoti 15 years ari nhasi maresearch findings kugongorora kwanguva kwaitwa neagritex haisi kukwanisa iye zvino kuti ichiparura rongwa uhu nenyaya yekushaikwa kwemari nenyaya yekushaikwa kwezvinhu zvakati wandei even feed pachayo asi pane zvakawanda zvakaitwa paresearch inotiratidza kuti tinokwanisa kuita zvakawanda at least kuti tikwanise kuti tikwanise kukohwa pasaite nzara mumaruva akawanda
nyanzvi munyaya dzezvekurima varoja mupande vari parunare muHarare Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, icho tinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Florence Mudoni Chaurura vanotungamira kambani yeWinfit Services. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Chaurura.
Ndinotenda zvikuru Marvelous nekunipa mukana wekuti ndinge tichitaura newe. Kambani yangu yandiriuda kutaura nezvare nhasi inonzi Winfit Services. Winfit yakatangwa 2013. Ndaita dambudziko rekuti ndakanga ndadzokera kumusha. Ndagara muUK for manganiko anokwana 10 nemasere. Saka pandakafunga kuti ndoda kudzokera kumba ndimbonoona zviri kuitika ndigotangawo rangu bhizinesi randaida kuita ndakadzokera ndine mufaro ndichiti ndine zvandoda kunotanga akari mabhizinesi mairi andakanga ndichifunga kuti ndoda kunotanga but pandakasvika ndakaona dambudziko rekuti izvo zvandaida kuita zvese zvakanga zvisingakwanisike kuti ndibva ndatanga kuita nemhaka yekuti zvanga zvasiyana nenge zvaiitika muzimbabwe ndakaona kuti ndo dambudziko randasangana naro pazive kuti ndisunge kabhegi kangu ndidzoke zvinoita vazhinji ndakati ai vari kurarama vari kurarama sei saka regai ndiurayone kuti vamwe vari kurarama sei ndigojoinawo pakudaro ndo pandakatanga kuenda kumakambani akawanda vazhinji ndichivaudza kuti inini ndinokwanisa kukubatsirai kufundisa zvakasiyana siyana sekuti mabatirwo anoitwa makastoma nezvakawanda zvandida kufundisa ndobva ndaonawo makambani akanditambira akandigashira vakandipa basa but zvakanga zvisina garanti yekuti izvo kuti unonzi ita basa iri tigokupa mwedzi wega wega kupera kwaoma pandakaona kuti zvinhu zvangu zvinogona kundishatira ndakanyora pafacebook ndakanyora kuti nai veruzhinji vari kwese kunyika dzakatitenderedza kune mazimbabweans tindibatsirai ndauyawo ini ndoda kudzoka kumba asi ndaita nzara nditumei zvekuti ndiite mugondibhadharawo samessenger wenyu ndo pakatanga business apa Marvelous ndokubva ndaita sei ndatanga kupiwa basa rakawanda nevanhu vachindituma ndobva ndakatoona kuti aikaka handichakwanisa kuita basa iro ndega ndakabva ndatsvaga mukomana ndakatanga naye ndikabva ndamuti iwo ndonoziva zvebuilding saka achiti kana tapiwa basa rekuvaka iri unotsvaga mabhiridha kana vanopevha kana vanoita sei vacho
mabasa api amunoita imi nekambani yenyu semudzimai ari kushanda akazvimirira
isusu kambani yedu iye zvino yaane vanhu 10 nevashanu kufunga kuti kubva pa 2013 tine ma department mairi pa business irori tinoita zve grocery zvekuti izvo ukaenda online unosangana naro grocery wotenga chero kwauri chero unokwanisa kutenga wobhadhara ipapo isusu mangwana acho tinobva taita seitatora grocery tinobva taishinda kune mhuri dzenyu muZimbabwe hazvinei nekuti uri nyika ipi ukasvika ipapo pa shop yedu iri pa internet unobva watenga wobhadhara isusu tinopromisa kuti mangwana acho tinenge tasvitsa grocery kana tichiti tinodiriva muZimbabwe vazhinji vanoramba vachibvunza kuti zveshuwa here kana kumaruzevha tinoti tinodiriva chango kumaruzevha saka tapedza kuita zvemagrocery tinoita zvekuvaka saka takaona kuti vazhinji vari mhiri nemadiaspora anonzi madiaspora iro zita rakangouya munyowaniri vanodambudziko rekutumira mari vachiti basa riitwe nekuti vari kuZimbabwe vanewo hukurarama kwavo kwavanoita kwokuti vanenge vachitsvagawo zvavo zvekuti vadye vaite basa ravanoita saka kuti uzotuma yeya kwake kana kuti aifanira kunge achienda kukamusika kake kuti chisiya unonditarisira kuvaka kwangu andiri kuita zvinoreva kuti unenge wakutoita sei wakutodisturb saka pavakaona kuti isusu tinoita sei tinokwanisa tinopuwa basa rekuvaka tovaka tichibatsirana nevanovaka vacho muZimbabwe tine vagroup of vanhu vanokwanisa kunge vachivaka mabuilders neava vanonzi maartisan ava vanokwanisa mabasa emaoko vari qualified vane zvitupa zvekuti vange vachiita basa ndo vatakatsvaga vanoita basa iroro saka kuvaka kuimprova imba kuti ive imba yakanaka isisina madhoo akadonha kana kupenda kana kuisa paving kana kuisa jurawo zvese izvozvo ndo zvatinoita
kana pane madzimai akateerera pari zvino vanobvunza ivo kuti ndingazvigonoo here munotii kwavari
hazvina kumbooma kumba ukada kuti hanzi kumba kwakaoma zvino kumwe kumwe ndekupi kusina kuoma kumba hakuna kuoma kumba kune vanhu vakamirira kubatsira kumba kunoshamisa nekuti kumba unotonzwa utoti ndiri kutodziirwa nditori kumba nekuti hapana chinombonetsa unobvunza vanhu vese ukabvunza vanhu vari so redi kukubatsira kuti dai wafamba ukadaiso ukangosvika ikoko uri munhu ari kutsvaka kubatsiro chete vanhu vanoda kukubatsira asi ukasvika ikoko chiti inini ndoziva nokuti ndakambodya naqueen unosvikawo vakatoomawo musoro vachitaura kuti isusu tiri muno zvatiri kuita zvakatotinakira
vanenge vachida kushandisa mabasa amunopa veruzhinji vanokuwanai ipapi
isu marvelous tine website inonzi winfitservices.com ndo website yedu ukaenda ipapo unogona kutotanga kutotenga wototi mangwana chaiwo totoendesa grocery kumba kwenyu chero kwakuri kuZimbabwe kana kuti mukatitsvaga pafacebook vazhinji vedu vanoenda pafacebook tiripo ipapo zita rangu ndinonzi Florence Mudoni zita rekwandakaberekwa kwandakawanikwa Chaurura saka ukanditsvaga ipapo unondiwana ukazimara waenda pawori yangu unobva waona pabasa esatinoita
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Florence Mudoni Chaurura mutungamiri wekambani yeWinfit Services kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
mazvita
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko reHIV AIDS. Iro takanzwa gurukota rezveutano vadevhiti parirenyatwa vachitaura kuti riri kukwira zvikuru mumajeri emunyika vachiti panofanira kutorwa matano akasimba ekuona kuti dambudziko iri ragadziriswa muhurukuro yedu tina chief executive officer wezakuro ishe chihota vaedison chihota tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 ishe chihota
tinotenda zvinotaisavose vatorei
Ishe chota tinoona pano pane dambudziko ratakanzwa richichemwa naro negurukota rezveutano vadevhiti parirenyatwa vachitaura kuti mumajeri umu uwandu hwevanhu vari kurarama neHIV huri kukwira imi sesangano rezakuro zvii zvamuri kunzwa
zakuro inoshanda nevasungwa vari mumajeri nevanenge vabuda isu sezakuro pari zvino tine programu yatinayo yeHIV yatiri kuita mumaprisons nemaprogiramu emapeer education ane magurupu zvakare atiri kuita mumajeri imomo tichiedza kuti tiite ma education nekuda kwechinhu chakaonekwa navaparere nyatwa. Zvakadaro izvozvo tiri kuedza nekwese kwatinokwanisa kuti tione kuti zvii zvingaite kuti chinhu chakafanana naicho chidzikire.
Asi imi sesangano munowirirana here neongororo iyoyi kuti zvayakawana ichokwadi?
Hatina chatinoramba paongororo yakaitwa navaparere nyatwa nekuti kana ukange wakatarisa munhu unotoona kuti munhu uyu ane dambudziko. Vaenderere mberi kutsvaga ndechekuti chinhu chiri kuwanikwa mumatorongo here kana kuti vanhu vari kuuya mumatorongo vainazvo. Tinofara zvikuru nedanho riri kutorwa nevakuru vematorongo kuti vatarisise nezvinhu zvakafanana naizvozvo. Nekuda kwekuti zvino izvi mushure maizvozvo vematorongo vakachibvuma kuti paitwe CD4 count mumajeri imomo. Zvinoreva kuti chinhu chaakuda kuti chifambe chichionekwa kuti chii chiri kuitika.
Pakamhenge paine urongwa hwekuti vasungwa vapiwe makondomu, imi munotambira sei urongwa ihwohwo kana kuti maimira papi sesangano panyaya iyoyi?
Isu sesangano hatikurudzire zvinhu zvakafanana naizvozvo. Tikonzeremei nekuda kwekuti varume vega ivo varume vacho ndivo vatinokurukura navo vanotanga kuramba kuti kana taakuzobuda vakadzi vedu vanotibvunza kuti mhenge muchizvidii. Zvimwe chetezvoone kumadzimai achiti kosi tinenge tine varume here kana taakuzowanika tichidaro zvinozorevei. Saka na hatigone kuva nenzvimbo yedu yatinotora isiri yenzvimbo inotorwa nevasungwa. Chinhu chatinowanikwa tichikurudzira chinhu chinodiwa nevasungwa kunzi dai matiitira chakati tovaitira chaizvozvo. Kana vasungwa vakati vanaada hazviperiremere kutaurira hurumende kuti komadii kuvapa kuti nekuti vati vanoda kubatsirika.
Koitawo nyaya imwe inobvunzwa nevazhinji ishechiota, inyaya yekuti vasungwa vakasununguka here kunge vachiongororwa kuti vane utachiwana hweHIV here pamadiro inganzi voluntary testing.
Isu sesangano kuburikidza nemamiriro akaita bazi iroro rinoona nezvemajeri, chinhu chavaa kutoita kuti chive chinonzi chinoshanda kumunhu wese anenge achipinda mujeri. Nekuti zviri kuonekwa kuti zvinopa dambudziko nekuda kwekuti vanhu vanenge vachida kurapwa, vanenge vachida kudii, vamwe vanofa varimo nekuda kwekuti anenge asina kutaura. Saka kuti vanhu vazive kuti vanokwanisa kugadzirira zvinhu izvozvo, vanokwanisa chete kuti varinge vatestwa. Saka zvino izvi ndokurudzira yatiri kuita, education program atiri kuita mumajeri kuti vanhu ngavasununguke kuenda kuti vanotariswa kuti vane chirwere here kana kuti havana, vabva vabatsirika munhu achangopinda mujeri.
Zvii zvamungakurudzira, nokuti tinonzwa kuti vazhinji vari kuzonyanyowedzerwa urwere nenyaya dzakafanana nedzenzara nemagariro ari kuitwa mumajeri?
Isu tinokurudzira kuti munhu kana ange aine chirwere asanyare kuchitaura musi waanopinda kana musi waanosungwa, kungave kumapurisa kana kupi, asati atomboenda kujeri azvitaure. Kunyange dai ari mudare azvitaure kuti nimanditonga asi ndiri murwere, kuita kuti munhu abatsirika. Kuenda kujeri hazvireve kuti munhu ari kuendeswa kuti anofa kana kuti avaine chimwe chinhu, asi kuti anenge achienda nekuda kwemhaka yake. Saka na jeri riripo pakumubatsira.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai Ishe Chiota nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda kusangana zvakare muzvirongwa zvinoteera.
Manga makateerera kuna Chief Executive Officer weZacro vaEdison Chiota, Ishe Chiota, muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tombotarisa mitambo yenhabvu iriko mangwana. MuZimbabwe, muCastle Premier Soccer League, Dynamos ichatamba neZPC Kariba kuRufaro, Haumine ichitamba neHighlanders kuBarber Fields, kuchiti Wawa ichitamba neBuffaloes kuAscot. MuBritish Premier League, Crystal Palace ichatamba neArsenal, uye Manchester City ichatamba neChelsea. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanotungamira zangano reInternational Socialist Organization vaMunyaradzi Gwisai vanoti vashandi vakasabatana vachabatwa sechikorobho nehurumende nevashandirwi. Nyanzvi munyaradzi zvekurima vaRoja Mupande vanoti kushayikwa kwemari ndiko kupa kuti ongororo dzakaitwa panyaya dzezvimwe zvirimwa zvinokwanisa kurimwa munguva yenzara dzitadze kuzadzikiswa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.